manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa remutwakazi Republic Party dzaburitswa mumajeri nhasi mushure mekugara kwemakore matatu. Nyaya yemashandiro eNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC yekonzera gakava munyika vamwe vachiti commission iyi yave kushanda zvisiri pamutemo. Mapurisa oshishikana nekuwanda kwetsaona mumigwagwa vamwe vatyairi vachisa upenyu hwevanhu munjodzi nekumhanyisa mabhazi nedzimotokari. Iyi ndiyomwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa remutwakazi Republic Party dzanga dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu dzaburitswa mujeri nhasi. Izvi zvaziviswa nemutauriri webato iri Vambonisi Gumbo. Nhengo dzebato iri pfumbamwe dzakasungwa muna kurume 2021 mushure mekuratidzira pabulawayo Central Police Station dzichinyunyuta mushure mekunge mapurisa apinda nechisimba pamba pemutungamiri webato radzo vamuqondisi Moyo. Vagumbo vati madzimai maviri Sibongile Banda na Vusi Moyo vanga vari kukami prison vasunungurwa. Vamwe vana vasunungurwawo kubva kuHarare Central Prison asi vamwe vaviri vachiri mujeri reHarare Central Prison uye vari kutariswa kuburitswa muna chikumi. Mumwe ari kutariswa kuburitswa muna 2026. Kusungwa kwenhengo dzeMRP kwanga kuchishorwa nevamwe vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamboyambira vebato iri kuti vave kutambira kunonyudza vachivapomera mhosva yekuda kupatsanura nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vari kuronga kuendesa gurukota rezvemari muchinafundo Mutuli Ncube kumatare edzimhosva nekupa mari mubhajeti ravo kukomisheni yezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kunyangwe pamutemo komisheni iyi yaifanira kuve isisashandi musi wa18 Nyamavhuvhu 2023. Mubumbiro remitemo komisheni iyi yaifanira kushanda kwemakore gumi chete kubva muna 2013. Vamwe vari kuendeswa kumatare idare reparamende nemuchuchisi mukuru wehurumende amai Virginia Mabhiza. Hatina kukwanisa kubata vanxube sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tatumirawo mibvunzo kuna amai Mabhiza uye mutauriri weNPRC asi haina kupindurwa pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reNCA vari nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo muzvinafundo Love More Maduku avati vanopikisana nezvataurwa nezvaturwa mudare izvi.
Haina kana musoro nyaya iyo, hazvina kana musoro zvekuti usuwe Minister of Finance. Minister of Finance munhu akabata homwe yenyika. Yano pakune vanhu vese vachiripo wedza vanhu ivava vari pamutemo kana havasi pamutemo harisi basa raminister of finance rekucheka kuti munhu uyu ari pamutemo here kana kuti haasi pamutemo kana paine chinhu chiri kutoripo chinofanira kupiwa mari zvinofanira kutwara najustina nevamwe vaenda kumatare vanofanira kuenda pamongo chaivo vanomisa NPRC kana kunosuwa vari kushanda ikoko vachiclaima kuti vachiri kushanda kana ivo vachifunga kuti pamutemo havafaniri kunge variko kwete kuzomirira pavari kupiwa mari apa sekuona kwatiri kuita munhu waanofanira kudlana ye kana NPRC ichiriko iri kuita basa and uri funga kuti haifaniri kunge ine basa tora iyo NPRC wotora vari kuipa pamwe responsible ministry iri kuita izvozvo mozvimisa kuti aiwa imimi hamufaniri kumira asi uyu wefinance akarega kuvapa vanhu mari vasati vazovamira ndiye anenge akutokanganisa anenge asomatare nevanhu ivava saka ndirikungoti hazvina musoro vanofanira kutsvaga munhu wavanofanira kumisa NPRC kana bazi rehurumende kana president kana parliament o uri kuti varambe variko kana ivo vachifunga kuti havasiri kufanira kunge variko kwete kunotora minister of finance kumuendesa kumatare
si maoniro enyu segweta rinoona ne zvebumbiro remutemo munoona zvakamira sei zvichatambirwa seizvi
handinyaa kunge ndavere hangu zvavanga vanyora but apa ndikutokutaurai semunhu anoziva mutemo kuti vakanyora zvakadii hakuna dare ringabata minister of finance kuti akanganisa pane mutemo nganditaure pamwe pachirungu vanoti kana chinhu chiripo if there is an administrative entity or a state entity until state entity yabviswa tese tinongoasima kuti iri pamutemo saka kana kutori nemaofisi enprc kutori nevanhu vari kushanda kunprc tese tinomanirwa kuti aiwa zvavari kuita zviri pamutemo kusvika umwe munhu aenda kudare achinoona zvisi pamutemo vomiswa basi ndokuti muzonobata minister wefinance asi minister wefinance haana simba rekuregedza kupa mari kune chinhu chega chega chenyika chichiripo saka handisi kuona kunge nyaya inganotambirwa zvekuti vangabudirira kwete asi inokwanisa kutora henguva iri mumatareni
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly kana kuti nca vari nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare naMavelas Mushanganya weye westudio 7 Mavelas abatawo rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe
danho ratorwa namuzvare Justina Mukoko rekuendesa gurukota rinozviona nezvemari munyika muno kumatare pamusoro penyaya yekuti vakaisa ivo mari komishen inoona iyo nezverunyararo mukati menyika ino iyo komishen iyoyo pamitemo isisipo inhanho yandinoona yakakodzera kuti matare edu ange achipenengura nekuti mukatarisa mukati memitemo yedu yenyika yedu zvinhu zvese zvinoitwa nemakurukota ehurumende zvinofanira kunga zvakatsigirwa izvo nemutemo zvokufanira izvo kunga zviri zvinhu zviri pamutemo zvinoitwa kuburikidza nekuti mutemo unoprovhaidha kuti kudii saka kana pane kupesana kwezvakaitwa negurukota rinoona nezvemari nezvinotarisirwa pamutemo ndiro basa rematare edu enyika kuti apinengure nyaya idzi aone kuti zvakaitwa izvi zviri pamutemo here
chii chinozoitika kana zvikaonekwa kuti sangano iri riri kuwanikwa iro richifambiswa zvisiri pamutemo
kana zvisiri pamutemo vakwanise ivo kunga vachirayira pamutemo zvakare gurukota rezvemari kuti zvarakaita hazvisi pamutemo uye kuti zvinogadziriswa sei pane zvakaitwa izvozvo endi zvinonga zvakutarisirwa kuti hurumende yedu since bazi iri riri tushen yedu nebumbiro redu richangova riripo kwemakore gumi kubva panoiswa constitution zvakuda kuti paiswe mutemo kana vari kufunga kuti bazi iri rirambe ririko kana kuti kuiswe rimwe bazi zviitwe zvakare zviri pamutemo saka hatitarisiri kuti panga paine kununoka kuriko kana kuti paitwe zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinhu zvese zvinofanira kuitwa zviri mukati nezvinotarisirwa mukati memitemo yedu yenyika
tinoona kuti vamwe vari kuti ivo muzvare Justina Mukoko vangadai vaka kuidza sangano re National Peace and Reconciliation Commission kumatare kwete gurukotare zvemari vantuli ncube munoona sei apa
muzvare mukoko mukatarisa pamapapers atiri kuona avaisa havasi kuti ivo bazi iri harisi kufanha kunge ririko nhau yavo iri pane akaendesa mari wavari kuti iwe hausi kufanha kunga wakaendesa mari nekuti pamutemo hakusisina bazi riri kuexista rakadaro
Gweta rinorwira kwedzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vari parunhare muHarare naMavhelasi Muhlanganya wewe Studio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vari kushushikana zvikuru nenjodzi dzemumigwagwa dziri kukonzerwa kazhinji nevatyairi vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa nekumhanyisa motokari nemabhazi. Musi wechishanu nemuvhuro vanhu makumi masere nevatanhatu vakakuvara mushure mekubheuka kwemabhazi maviri uye munhu mumwe chete akatsikwawo nemotokari akafa. Vanyati vaudza Studio 7 kuti vachapa huwandu hwenjodzi dzakaitika pazororo reEaster mangwana. Asi ongororo yakaitwa nehofisi yemunyori mukuru weUnited Nations inonzi UN Secretary General's Envoy for Road and Safety inoti vanhu vashanu vanofa pazuva muZimbabwe nekuda kwetsaona dzemumigwagwa. United Nations inoti pagore vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru kana kuti 1.3 million vanofa pasi rose nekuda kwenjodzi dzemumigwagwa kunyanya muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tinzwewo maonero avo.
Chakanzwa chaona pane kumatunhu kutikoka tika chaona asi dzanga dzisiri serious chaona dzacho
mungati dzanga dzakawanda zvakadini tichitarisa dzinosimboitika kune mamwe maholiday ari kumashure uku
achati chavanhu mafiga chaona kubva kuZimbabwe Public Police vanounganidza namba dzichaona dzaitika munyika asi ndinoda kungoti ndovatyairi vamwe vakazvibata pamugwagwa ipapa vangu vachifamba zvakanaka kuzoitowo vamwe vangu vachityairo oko vachiyavasisa vamwe vangu vachidhafa kuti vanofanira kunge vachichengetedza upenyu hwavo nhumwe dzavo uyezve kuti vazoti vamiririri vemhuri vange vachikwanisa kudzawo vamwe vanenge vari pamugwagwa kuremekedza vanhu vanenge vari pamugwagwa
tatsanangurei ipapo zvishoma vagoliati
kana munhu uri mutyairi unenge uchityaira motikari yako nedzimwe motikari dzinenge dzakakutenderedza pavanenge uchifamba saka tinoda kuvatenda vese vasina kusangana netsaona vakaita kuti tsaona dzinenge dziviriga pamugwagwa ipapo.
Ima hamunawo here dzimwe tsaona dzamakasanganawo nadzo kana dzamakanzwawo mukufamba umu?
Takazonzwa kuti kunyama rimwe bhazi rakazopundirira rori pakafiwa nemushairi wekarori ikako. Saka chinhu chatinongoda kukurudzira kuvatyairi kana vari pamugwagwa ndechekuti vange vachiita kuti vanhu vamwe vazive kuti vari pamugwagwa vange vachikudza vamwe pamugwagwa pakufamba apa vazive kuti mota dzavari kutyaira idzi vanenge vachitotyaiwo nedzimwe motikariwo mutyairi anofanira kunge achiona zvinenge zvichingoitika
vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vari parunhare ukadoma naIvan Zisininga weStudio 7. Kunyangwe vamwe vechidiki vari kugara vakabata shaya vachiti midzimu yavarasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. Vamwe vavo vari kuita mabasa emaoko ave kupa kuti vapunduke nekutopinza vamwe mabasa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani no gazira zigayo ze ufu unezimeo ye Chivas Grinding Mills. Vakuda kwasi ye Chivas Range wekumbare. Vano timabasa avo abudirira zakanyanya ze kuti ivarimu maguta akawanda yenyika.
Tivile Chivas Grinding Mills kitu manufetja zigayo. Triki yedi ilipabu kitu no manufetja. Uye kitu no tingeta kuna end user. Si end user wezu tinuma na kukweru, tine depoti. Zawane ngundu chirezi zvakadaro tinonotengesa kuna end user.
Mumwe anoti ari kufambirwa nezvinhu ndiva Jacob Saungweme vanogadzira mafiriji emhando dzakasiyana.
Ndiri muindustry yemafiriji tinoita macommercial nemadomestic zvese but kumacommercials tino manufacture from scratch. Kambani yedu inonzi Jack Freeze refrigeration tinowanika panhamba 1046 Tenwap South Industrial Park.
Vanoita basa rekuchera zviborani nemamwe mabasa va Nicholas Nzipurwa vanotiwo vave kuwana chihuviri nebasa iri.
Isu Nico Bet Trading, basa redu tinochera maboos nekufita masubmissible pumps. Tinogadzira matank stands anotakura ma 1000 liter tanks kusvika ku 10,000 liters.
Munin'ina wavo try more anoti iyese zita rake akaedza zvakawanda kusvika ava paari nhasi apo zvinhu zvava kumufambira chose achibatsira vanenge vaine mitambo yakasiyana siyana.
Ndinoda kutenda Mwari zvikuru sei nekukura kwandiri kuita mubusiness. Rangu randinoita rekuhaisa nekutengesa maPA systems pasina kana ani zvakanondibatsira nemari. Isimba raMwari rinoita kuti ndisimuke zvandiri kuita izvi.
Asi mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Uraya Izembe vati zvimwe zvave kuitwa nevechidiki zvinoratidza kusarongeka kwehurumende.
Zvinodiki rose riri kungoite zvinhu zvokuti vararame nomuraramiro chero wavaita. Vasina kudzidza nevakadzidza vese vari kungoita zvavaita vachifamba kambani avo vachida kurarama. Zviri kuitwa zvinhu zvokutoona kutoti ivo vana vadiki ava serodiki vangatoparara vakasaita zvinhu zvakadaro asi hazvina kurongeka.
Vamwe vechidiki ava vanoti matambudziko akatarisana nenyika ari kuvakanganisawo kuita mabasa avo.
Tiri kusangana nemachallenge sekuti sezvo munyika hamusina mari vanhu vari kukwanisa kutenga macommercial fridges vashoma zvakanyanya kuwandira kumadomestic but zvakadaro vari kukwanisa kugadzirisa madomestic fridges vashoma zvakare.
Asi kunyange vechidiki ava vari kuti vari kufambirwa nezvinhu vamwe vakaita samabharani wekanzuru yegoromonzi Muzvare Rose Hondo vanoti vakawanda vavo havadi kubhadhara mitero. Hatina kukwanisa kubata gurukota mubazi revechidiki muhurumende vatino machakaire sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwe. Asi vanoshanda muhofisi mavo vati ivo hongu kune huwandu hwevechidiki vari kuvamba makambani avo vachibudirira vachiti zvizhinji zvaigona chete kutaurwa navamachakaire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rakazvimirira rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi kunyanya nezvekudya reWorld Central Kitchen kana kuti WCK rinoti mauto eIsrael nezuro akauraya vashandi varo vanomwe ava vaibatsira vanhu mudunhu reGaza. Sangano reWCK rinoti mauto eIsrael akabhomba nemuchadenga motokari dzaro kunyangwe vaishanda neIsrael yacho mukuona kuti chikafu chasvika kuvanhu. Israel iri kuvimbisa kuti ichaferefeta nyaya iyi. VaUnited Nations, America neEU vashora zvakaitwa neIsrael izvi. Vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa ndodzokorora. Vanhu vatanhatu kusanganisira mupurisa mumwe chete vanonzi vakafa nezuro Port au Prince guta guru reHaiti mukurwisana kunotyisa pakati pemapurisa nezvimwe zvikwata zvakapandukira hurumende. Zvikwata zvine pfuti izvi zviri kurwisa zvivakwa zvehurumende uya muna kukazi jaka maniki za mtungamiri we urumende wa Ariel Henry kusia basa. Zimwe nyanzu mune zvoupfumi vashandi pamwe nevezvitoro vane maonero akasiyana siyana pamusoro pegwaro remafambisirwo eupfumi hwenyika kana kuti monetary policy statement iro riri kutariswa kuparurwa nechishano chino nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe. Gwaro iri riri kuuya panguva iyo nyika iri mumatambudziko anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri wesangano revezvitoro Reconfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti kunyanga hazvo paine nhaurirano dziri kuitika pari zvino kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko aya, tarisiro yavo huru yave kumonetary policy statement iye.
Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko inflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano ne decision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesanano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti hurumende ingabudisa zvayo magwaro akadii pamwe nekutora matanho akasiyana siyana ekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Izvi zvinoitika chete kana yakapa vanhu chivimbo mumari yemunyika.
Yeah, confidence haisi nyaya inogona kugadziriswa nenguva diki kana nenguva pfupi kana zvine monetary policy statement chete. Confidence inoda kuitwa built up nekusustainwa over time kuburikidzwa nekuimplementwa kwemapolicies anoita kuti vanhu vave neoptimism. Saka monetary policy wangu inocontributa kurestoration yeconfidence.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vashandi vakawanda havana zvikuru zvavari kutarisira kubva kugwaro iri.
Nechikonzero chokuti havana kumbobvira vabvunzwa vashandi kuti kana pane dambudziko riripo panyaya dzemari kungaitwa sei. Zvekare vari kufungidza kuti matanho anogona kutadza zvekare sematadziro akaita mamwe matanho akaitwa nguva yapfuura.
Iri ndiro zvakare shoko riri kuchemwawo naro nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Sichamuyarira.
ZFTU hatina tarisiro yakanyanyisa kuzvinhu izvi nokuda kwekuti tiri kuramba tichingodzokorora mafambiro ataiita kare aya ekuti tinongoturirwa tisinawo kuisa pfungwa dzedu.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti kwasara mazuva mashoma kwazvo ekuti vanhu vazvinzwire mutakunanzva uri kupakurwa nechishanu.
Hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolisi makers angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezvo.
Urongwa uhu waifanirwa kunge hwakaburiswa gore rapera muna zvita asi zvakakundikana kuitika zvapa kuti vakawanda vati bazi rezvemari pamwe nebhanga guru varemerwa nenjuga. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemuvhuro vakazokwanisa kubvisa mari yechibatiso inoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora kana kuti $175 million kuti zvivakwa zvavo zvisatorwa nedunhu reNew York. VaTrump vakabatwa nemhosva yekutyora mutemo nekubhadhara mari shoma dzemitero uye kunyepera vemabhanga nezveupfumi hwavo kuti vawane zvikwerete nemutero uri pasi. Izvi zvinonzi zvakapa kuti dunhu reNew York rirasikirwe nemari yemitero. Kuti vapikise mutongo uyu, vaTrump vainge vanzi vabvise mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $464 million iyo vakati yakawandisa. Imwe kambani inonzi Knight Specialty Insurance ndo yakazovabatsira nemari. mukuziya nezvinyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie.
Hongu vaTrump vawana mari yechibatiso yatingati bond yavabhadhara kumatare. Saka yes, taona vaTrump vachibhadhara mari inosvika 175 million kuti vasabatiwe yatingati property yavo yanga ichazobatwa dai vanga vasina kubhadhara mari.
Zvino chii choitika apa vaMasie?
Sezvo vaTrump vabhadhara mari inosvika 175 million yakatarwa nedare, zvinoreva kuti nyaya yavanga vachitarisana nayo yekuti dai vanga vasina kubhadhara mari iyoyoyo, imwe dzeproperty dzavo kana amwe maassets avo anga achabatwa nedare vachida kuzadzikisa mutongo wakaiswa nedare wekuti vaTrump vabhadhare mari yavakatarwa nedare.
Mari iyi vanoidzorerwa here kana matare apedza nenyaya iyi?
Mari iyi isecurity yokuti vaTrump vari kutadza kuti vane nyaya yakasimba yavada kuapila. Saka vakadyiwa kumatare dzimosva, zvinoreva kuti vaTrump vakuchifanirwa kubhadhara mari yakatarwa nedare inova 475 million. Iyi mari inokwanisa kuva ichizoshandiswawo zvekare kuti izadzikise mutongo wakaitwa nedare repasi. Saka iyi mari inogona kunge isingadzoki kana vaTrump vakadyiwa kuapiwu yavada kuita.
VaMasie, chii chinoitika kumari iyi kana vaTrump vakakunda kana kubudirira kumatare ikoko?
Vakawina kuapiwu yavo, zvinoreva kuti mutongo wedare repazasi wauchashandi ende uyezve mari yavakatarwa kuti vabhadhare inogona kuva isisipo. Saka mari iyi yavabatisa sesecurity imari yavanofanirwa kuva vachizodzoserwa kana vakawina kumatare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare muTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tazozviona tazviona, mapurisa taifungidzira kuti mapurisa ndeenyika, asi tiri kutozviona kuti mapurisa ndeZANU-PF. Zvakare tiri kuona kuti ZANU-PF chayanga isingatyi yanga iri TCCC, asi tava kuona kuti vanga vachitya vashamisa, kuti vashamisa vari kutora chitanda, vari kuda kutora zvaKesari kuisa kuna Kesari. Kurambidziwa kwavari kuita nemapurisa kuti vaite misangano, kutya kuziva kuti Blue Movement ichaita mutsindo zvakare kudarika zvatakaita pa
Vamutori Nyube, tinobvumirana nemu zvamuri kutaura zvekuti hakune ndima ingafamba tichisenzesa badzaro mumwe munhu. But according situation mirira akaita apaka, apa pari kutoda kuti tichisenzese foreign currency, ndo iri kutoshanda. It's not easy kuti muti dhora rimwe rokuAmerica riri kutengwa nge 40,000 Zimbabwe dollars, but 100 USA 4 million hawo. Muone kuti hazvichaitirwa Mutori Nyube. Hazvisaiti mukuru wangu, foreign currency ndiyo yaitoita, vamunanga gungwa vabvumidze foreign currency.
Pastudio 7 apo, haiwa, taingokumbirawo pastudio 7 apo kuti hei, vachamisa ngaaone zvekuita, ngaaone zvekuita nekuti hei, shuwa nyika yaparara, zvinhu hazvichazi kumire zvakanaka. Pati yaachamisa ngaiende mberi, vachamisa tisharamba tichingovatsigira kuti tiende mberi kusvika tatora nyika chete, ndoziva kuti nyika tinotora.
Muchashamisa rimwe zuva Zimbabwe yanaka, Mwari uyu anoita zvishamiso, ende Mwari nguva yake haina kufana nemunhu. Zvese zvinoitwa nevanhu izvizvi zvichasvika pakupera. Kana zvapera Mwari uchiita simba rake, vanhu tinofungira zvakawanda, asi chamisa murege yakadaro. Kana akachizwa naMwari, the day will come and it will definitely come.
Aiwa, ndazwa amunanga gwanasi vechitaura vachiti hanzi kutenda kusina mabasa kwakafa vari kuchechi ZCC. For sure kwakafa, kutenda kusina mabasa. Kana imi mechiti makasaro zwane yavano, kuti muite mabasa akanaka, chiteka mabasa akanaka, achukue kuine kutenda kune mabasa, kwete kusina mabasa. Pamada ya mechitaura nasi, mechiparitha nasi. Kusho kutenda kusina mabasa wakafa. Kanzi kutazwa mechitaura chiti anzi mwumeta kazi uchaji kachezi ya sakura, urime, ugute. Ah! Zaka omae, suzeki mzona baba wawo. Koma basa acho ari kindima kati mbisa wanu mkati mabasa ari kochita yaka nyitoto wanu wagute, wajike wagute.
Kwa kunye peru, kwa kunye peru, kwa sii ana studio 7 nilipo wae watinufu chukwa di chese. Nilukuru kwa ziwanga chikoro, wanawe chikoro, wari kuzimanga maticha, penu ni maticha alo mbutizisani. Nukumbira uti, committee school.
Tinotenda vatereri, inindini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndio kusema na Chris Gande.